Chikonzero chanyanya kupiwa takatarisa panyaya yava Gordhan inauye kuti pane gwaro riri kutaurwa kunzi rakange ragadzirwa nevesangano revasori vemuno muSouth Africa. Ichi chikonzero zvacho chiri kungopiwa, asi chokwadi chacho ini nemi nevazhinji tinochiziva nekuti gwaro iroro risati rataurwa nezvaro, zvakange zvapa chena kuti vaGordhan vachasiyiswa basa nemutevedzeri wavo vamukwedis Jonas vachasiyiswa basa. Vamwe vese ava vasiyiswa mabasa zviritori pachenawo zvakare kuti vazuma vari kutarisawo mberi kwavari kuenda. Takanangana nenyaya yekongresi yavo ichaitwa muna December, vakatarisirawo kuti panyanga panofanira kuzopindawo uyo anoita kuti vazuma vasazopinda pachipanera, nyanya nenyaya dzehuori dzatinoziva kuti dziri kumatare dzinge dziri mumusoro mavo.
Izvi mungati zvingashamisa here pane zvinoitika muZimbabwe?
Zvishamisi, chingatoshamisa ndechekuti ivo vazuma vasvika sei pakudai, nekuti zvinoratidza kuti kana vanga vari uya vatingati mudzidziswi nyaya dzezvematongerwo enyika navamugabe, vachiona zvavo vari kure tingati vadzidza nekukasika chose, nekuti pavasvika apa ndiwo maitiro anoitwa kuZimbabwe aya yekuti unongonziwe wanhuwirira sembudzi wobva wadyiwa. Zvinoitwa kazviya zvanemapera achidanga achidya vana vavo, totoziva kuti ndo zviri kuitika ipapo apa.
Asi nekusagadzikana kwakaitika muSouth Africa uku, mungati kungakanganisa here zvinhu muZimbabwe mukaona kuti hapana chingakanganisika?
Takatarisa zvedu panyaya dzezvematongerwo enyika tichitarisa pane yatingati in the immediate future, kana kuti kwazvino zvino ikoku hapana chazvinganyanya kuzviringidza. Asi rangarirai imi kuti patichasvika mumwedzi waAugust vazuma vari kutatsirwa kunge vachitora chigaro sasachigaro wesangano reSADC, vachatora chigaro icho panguva Zimbabwe inenge iri kugadzirira sarudzo dzemuna 2018. Saka izvozvo zvikaitika muSouth Africa musina kunyatsogadzikana panyaya dzematongerwo enyika, nokuti rangarirai kuti hazvishamisi kuti yavatanga iyi vazuma ihombe yekuti inogona kuvachovha kusvikira vaakutonzi vasiye chigaro semutungamiriri wenyika. Zvikaitika saizvozvo zvinonetsa nekuipira Zimbabwe, nekuti apo Zimbabwe inenge ichida kubatsirwa ichidongorera kuSouth Africa sachigaro weSADC. Panguva iyoyo South Africa inenge iri mumatambudziko. In fact, mukufamba kwazvo, kuoma kwoupenyu muno nekudhura kwezvinhu muno ndokuoma kwazvinoitawo zvakare kuZimbabwe nekudhura kwazvinoitawo zvakare kuZimbabwe, nekuti Zimbabwe pachirungu inonzi is highly dependent on South Africa.